tinoona sekunge danho rakanaka ratorwa neBritain, because riri kuita kuti ridzivirire kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo ichi. Chekutanga ndechekuti havana kurambidza munhu kupinda muBritain, asi vakati ari kungouya kuzoshanya, but munhu agara ane mapepa ekushanda muUK kana ekugara muUK kana kuti muBritish kana kuti munhu ane dual citizenship or another person but ane authority to stay in the UK, ivava ndo vari kubvumirwa kuuya because vane mabasa avo akavamirira, vane dzimba nemhuri dziri kuno. Asi kune vamwe vanga vapiwa mavhiza ekushanya, ndo vari kunzi tichimbomirai kushanya kusvika chirwere chichatigadzikanei, nekuti chirwere chikaichi vari kuongorora vari kutiwo chirwere chakasangana kana kuti makaita reinfection iri kubuilda a stronger strain, nekuti chirwere ichi vanhu vari kutodzidza pamusoro pacho, hakuna kunyatsochiziva, hakuna ati anyanzvi. Saka vari kuedza kudzivirira anything chingaita kuti chirwere chiite rebirth kana chiitwe reborn chasimba kupfuura zvachanga chakaita.
Kune vamwewo vari kuona kutaurwa kweZimbabwe nezita kwaitwa nemuzinda weBritain ikoko sechiitiko chaita kunga chafumura Zimbabwe kuti inyika yabatwa kwazvo nechirwere. Imi munotiwo?
Aiwa, I think vanhu vanenge vari kuti tagara takamakana neBritain, saka vakangotaura chavataura tinongofunga pane varoda kutitsvaka. Asi chokwadi chirapa ndechekuti havana kutaura Zimbabwe yoga nezita, vakati nyika dzemusouthern Africa dzinosanganisira Zimbabwe. Nemhaka iye vari kusanganisira Zimbabwe nekuti nguva yesei Zimbabwe yenge isiri palist yevanhu vanga vanzi vasauye. Vamwe vese vaiuya vainzi vaiuya vogara 14 days quarantine. Kana wabva kuZimbabwe vaiuya unzi nako kumba vanga usina problem. But this time Zimbabwe yakasanganisirwawo muchikwata chenyika dzakanzi hadzichabvumirwa kungoshanya kusvika chirwere chapera. Saka ndinoda kwaizvozvo they to mention it by name, kwete kuti vaita single out kana vaisegregate. But if you look patsamba yakanyorwa negurukota rezvekunzere kuno kuBritain, rinosanganisira South Africa yakataurwa nezita, Zimbabwe yataurwa nezita, Botswana, Zambia and Mozambique hadzina kusiyiwa. Saka kumboti isusu sevanhu vekumusha tinongoona pane zita renyika yedu tobva tafunga kuti tisitanongedzerwa nekuti chikopa chamai hachitaurwi.
Tichitarisawo dambudziko reCOVID-19 irori nemitemo iriko kuBritain pari zvino, iri kubatawo sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Iko zvino izvi kuno kuBritain chirwere ichi chatekeshera zvachisina kumbobvira chaita mazuva isapfuura. Tane vanhu vanofa pazuva vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mashanu evanhu vari kufa zuva rega rega muEngland. Kuchibatwa vanenge vane chirwere vanopfuura kana kuti 60,000 yevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pazuva rega rega. Saka mukanyatsoongorora munoona kuti chirwere chacho chanyanyisa ende vanhu vari kufa, hama dzedu dziri kufa, vekumusha, vana chiremba, vasiri vana chiremba, vanoshanda muutano nemabasa akasiyana siyana, nevamwe varitori kudzimba vakasimba nevasina kusimba, vagara vane chirwere kare kana iye anonzi maunderlying conditions, nevagara vakasimba. Saka chirwere chachisi kusarudza vanhu vachiri kubata. Saka mitemo iripo ikai, I think iri kubatsira. Iko zvino zvi iri nani mitemo iripo, vanhu vari kubvira kuenda kubasa kana basa ravanenge vakavhurwa. Vasiri kuenda kubasa kuno kuBritain kune vari kuti kana musingasevenze muri kupiwa mari iyo inonzi fellows, unopiwa pei nehurumende yawaifanira kuwana kubasa kwako kunyange wangosingasenzere hurumende.